This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare paStudio 7. Manera anhasi uri musi wesvondo, chikunguru 26/2015. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15455 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutinzwa paInternet pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutauriri wedzaive nhengo dzezanu PF dzakadzingwa mubato iri varugare gumbo vanoti yave nguva yekuti vakwegura vape tsvimbo dzekutonga kune vari kuyaruka. Zimbabwe International Book Fair yotanga muHarare mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Vari kutaura vakamirira chikwata che vaive nhengo dzezanu PF dzakadzingwa mubato iri varugare gumbo vanoti yave nguva yekuti vakwegura vape tsvimbo dzekutonga kune vari kuyaruka. Vagumbo nevamwe vavo vanosanganisira vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika Amai Joyce Mujuru, vaDidmus Mutasa nevamwe vanonzi vari kurongawo kuumba bato ravo idzva rinonzi People First. Ngatinzwei hurukuro yataita navagumbo pamusoro pezvematongerwo enyika muZimbabwe.
Ndiri kunga vanhu vanenge vari right, pfungwa dzavo dzinenge dziri right, nokuti mavonero atiri kuita isu vamwe ndiyo kuti uku kwatanga tiri kwatakabva kwatakadzingwa ndiyo kuti hakuna chiripo. Nyange wangasvida kuti tikuda tikataurirana, hapana nzira yekutaurirana nokuti ava vane pfungwa dzavo, uye kuti tifunge kuti tikakwanisa kushanda navo ivo vachiti ivo taida kudzika vakuru, taida kuvauraya, tiri korapi kune treason, witchcraft, zvinorema. Isu pfungwa dzedu ndezvokuti tinofanira kunge tiri vanhu vanodzosera Zimbabwe payanga iri kare, patinenge tichidzvanana, patinenge tichishanda tese, patinenge tichiti tiri makomboredzi kana kuti mwana wevhu. Tinofanira kunge tiri musociety inofariwa, isingagusiwi nokuteverarana usiku nedzimotokara nei zviri kuitika, nokuti vanhu vanoita zvokuti tiri muhondo izvo takasununguka.
Saka zvii zvamuri kuronga kana kuti zvamuri kuita?
Tina maplans atinawo atiri kuweka nawo iko zvino kuitira kuti tiidze kubudisa Zimbabwe yakanaka yokuti vanhu vanokwanisa kushanda panhu pamwe. Saka ndingatisu feeling yedu ndeyekuti vanhu vezera redu furizizisu vana vagumbo navana Mutasa navamwe vakada takura munyaya dzamatongerwo enyika. Saka tiri kuti isu tinofanira kunge tichiaccepta successive plan, nokuti isu tinofanira kupa vana tsvimbo vaende mberi neZimbabwe. Yes, takagwa tikabudirira tikaudza nyika, hatiko zvino yava nhambo yokuti vadiki vachitora havo, asi kuti isu savakuru tinofanira kuudza kuti tivabatsire kuti vatore zvakanaka zvisina musindo. Saka ndidzo pfungwa dzatinadzo isu.
Kune vamwe vari kutiwo ivo vamuri kubata navo hapasi kurakidza kunge pari kushandwa pamwe chete, asi kuti munhu ari kungozvimirirawo pache zvake. Kune inonzi People First haisi kuoneka ine vanhu varipo kunze kwavagumbo navamutasa. Mungajekesa ipapo?
Vari raiti vanhu vanotaura izvozvo, nokuti tingati vachirungu kune an easiness iripo, uncertainty iripo usataita isisi kuzvino zvekuti tiri ku prepare kuti tigadzirire kuti tizobuda nomusangano wedu ende tinoda kuti kana tonga kubuda nomusangano yesi isu savakuru tirenge tiripo edu chief director zvimwe zvinhu asi tirenge tichida kuti vana vadiki new faces tiuye kumusangano asi tinofanira kuti tidevelope mechanism yokuvhidza vanhu haikona kuti ndongoapoinda anybody hatingadaroka tikadaro tadzokera kuodzani yekungoapoinda vanhu madiro isu hatidi kuita kuapoinda vanhu toda kuti vanhu vachangwe navanhu saka ndozvadhino yavanhu vanofunga kuti hatiri kutsva kana kuti hatizivi zvatiri kuita kana kuti tinoziva zvatiri kuita asi toda kuita zvinhu in such a manner yekutiko vanhu vanoona kuti vanhu vaita zvinhu negwara rakanaka hatidi kuripita mamistakes atakaita tichiri kuzanup f toda kuti zvatakuita isuizvi zvive zvinhu zvitsva zvinotinetsa tiri kudhibheta nokudhibheta chaiyoyo kuti toita here sezvo takatiita kana toita zvitsva saka vanhu ndingangoti kuvanhu vezimbabwe tirevo chichi patinoidza kugadzirisa zvinhu
pane nyaya yekutsakatika kwemurwiri wekodzero vaitai dzamara munoona sei nyaya yavadzamara nemabatirwo airi kuitwa nehurumende
tine urombo zvikuru nekutsakatika kana kudhisapia kwavadzamara zvakaitika kuna dzamara zvakanga zvoitika kuna vabhasiketi hazisi zvinhu zvitsva hazisi zvinhu zvitsva zvinhu zvinogwadza zvikuru kuti isu tawana rusununguko tava kushanda sokuti tiri muhondo tava kuyuza matactics ataiuza muhondo aizvona smithi and so on handivi kuti zvinhu zviri zvinhu zvakanaka tinofanira kuti tirespekte upenyu hwomunhu sanctity of life ndo patinopesana isusu navakoma navo toda kuti muzvize ipapo kuti zvavanoita hazvisiri zvinhu zvinopa unhu isu hatitenderani nazvo ende tine urombo nezvakaitika even muzanup f imomo hakuna unofara vese vari kutya
vanga vari vaive mutauriri wezanup f vakazodzingwa mubato iri varugare gumbo vari parunhare muHarare nestudio 7 mukuru wesangano revagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitres vaMavelas Kumalo vanoti havaone gurukota idzva rekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuvere vachipedza uori pamwe nenyaya dzekutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba sezvo matambudziko aya achibva mubato ravo reZANUP F. Ngatinzwei hurukuro yataita navaKumalo pamusoro penyaya iyi.
Tinotambira munzira mbiri. Sekutanga takafara chose mushure mekuti vachombo vakambenge vaine chigaro venge vagarisa vaakuita kunge ivo chigaro ichi ndecheumambo chiya chekuti munhu anozobva kana achinge afa asi neimwe nzirawo tichitarisa vakasukuwere hatina kunyatsofara kuti vakasukuwere ndiye munhu akakodzera nekuti takamboona zvakamboitwa navakasukuwere vari kuministry of youth zvakare izvozvizvi vakasukuwere vamusandiri wemusangano kana kuti watingati political commissar wemusangano uri kutonga wezanu p f saka izvi tinoziva zvazvinoreva kana vachinge vachinongedzwa kuti ndovaaminista velocal government vatsva
totarisawo kuti vari kuvimbisa kuparadza nyaya dzakaita seuori nedzekutengeswa kwenzvimbo dzekanzuro neanganzi pachirungu maland barons zvimwe zvezvinhu zvamava muchichemawo nazvo imi sesangano rechitrust munoti
ipapo tinoona kuvimbisa uku kwavakasukuwere kuri kungotaurawo zvako kwemunhu agara mune zvematongerwo enyika aakuziva matricks mune zvematongerwo enyika nokuti vakasukuwere tichiona ivo vachiti vanopedza dambudziko remaland barons dambudziko iri muHarare rakatangwa nemusangano wavo wezanup f wavanova ivo ndivo political commissar vemusangano uyu saka kuti tivime nezviri kutaurwa navakasukuwere kuti vakakwanisa kupedza dambudziko iri iro riri dambudziko riri kubuda kana kuti rakabva mumba mavo nezanup f mavanobuda tiri kuona ipapo kuri kubatana kumero kunenge kuchiitika then panyaya yecorruption yavari kuvimbisa zvakare kuti vachapedza tinoona zvakare corruption ari mwana azvarwa Muboka ino riri netete moka rezanu PF.
Avanga wari mkuru we chitungwiza Residence Trust wa Mavela Skumalo wari parunari kuchitungwiza kwa Karine Studio 7. Musika we Zimbabwe International Book Fair uri kuparurwa muHarare mangwana kusvika musi wa 1 Nyamavhuvhu. Vanyori vachichema chema nedambudziko remakoronyera kana kuti pirates vari kuba zvinyorwa zvavo nemabasa avo. Gore rino chirongwa ichi chiri pasi pedingindira rinoti Growing the Knowledge Economy through Research, Writing, Publishing and Reading. Mavla Sumhlanganya uye we Studio 7 abata sachigaro we Zimbabwe International Book Fair wa Obey Bvute kuti tinzwe zvavakaronga gore rino.
Munyarikani yekunze atanga aripo anenzvota Bogoya ari kubva kuTanzania. Zvino vamwe vakavamba Book Fair yakatanga makore makumi maviri nematatu apfuura. So kini anokosha zvikuru achataura pahurikuro yendaba ichange iripo mande lechipiri. Gurukota rehurumende rinooneka nezvibazi reprimary nesecondary vatanga varipo ndivo vachaita guest of honor wedu vakatizvurira nemazvo chinanga chiri cheBook Fair musi wemande zvakare.
Mungati zvimhinga mpinyi zvipi zviri kusangana navananyanduri nevanyori vemabhuku zvamuchange muchizeya pagungano iri?
Zvimhinga mpinyi zvihombe chekutanga kunyanya munyika yedu takatarisana muZimbabwe munomu inyaya hombe yekudiwa kuri kuitwa ungwari unonyorwa mumapepa yavanoti piracy yechirungu. Kune mbavha dzakungoti paangofunga akaona munhu akaita njere dzake achinyora zvinyorwa anongotora ongoenda pakona akutanga kutoti ndakuita mari nazvo. Ndo zvakadaro izvozvo hazviti kukurudzirwa munyika, pane mitemo inobatsira. Asi vanyori vari kushungudzika kwazvo bhozi. Izvozvi ndo zviri kuita kuti vanyori vagunun'une, vanyori vaite varombo nekuda kwekuti vanhu vari kuba zvinhu zvavasiriwo vakazvitanga nazvo. Ndo imwe nyaya itange ichizeyiwa.
Avanga vari sachigaro weZimbabwe International Book Fair wa Obey Bvute vari parunari muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa naMuzvare neTsai Stole vanogara iwo kumaruva ekuVeneka kuChipinge South. MuZvare Stole vanombobata-batawo nesangano rePlatform for Youth Development riri kuChipinge South ikoko. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 muZvare Stole. Aiwa, isu tiri nani. Totanga nekuti muZvare Stole, mungatiudza kuti kuVeneka uko kuChipinge South, ndeapi mabasa amuri kuitawo semadzimai kuti munge muchibatsirana?
KuChipinge South kune anonzi maeka. Mumaeka umu vanhukadzi havachikwanisa kuita dhisipeta nenyaya yekaucha yechinoku kuti vanhu vachiri kutevedzera kaucha yekuti vanhukadzi havana simba, saka dhisikwanisa kuita dhisipeta. Saka panachatiri kuita izvo mumaprojekt tinongoda leadership yevanhu rimwe chete chete.
Mungatsanangura kuti chii chaizvo chinonzi maeka?
Ndingati tuminga tidiki twakapiwa vanhu pakauya kambani inonzi Green CEO kuChipinge kunoku ikatora ndingati estate yataiva nayo kunoku yataishandisa kurarama nayo. Saka yakabva yatora yachizotemerana nevanhu kuti isava pama small areas ekuti variri. Ainokwanisa kuita saizvozvo, saka pakawanika maseka achateti maseka mashoma akapa vanhu. Sokuti vanhukadzi hapana wani akabhenefita kusanganisira sirikadzi nenherera.
Pamaeka apa panenge pachirimwa chii chaizvo?
Ivo vanenge vachitenga parimwe nzinde. Asi vanhu nekuda kwokuti vanhu kunokwanga vajaira kuri macotom vakumanikidzika kuti varimwe kunotarisirwa nemuridzi akatora plantation.
Muri kuti madzimai haana kuwana chouviri pazviri, saka muri kurarama sei?
Upenyu hwacho huri kutoonera munhu wese nekuti vanhukadzi vacho vakawanda, ndivo vasina chavanoita, saka zvinenge zvaakutonesa. Ndopane bhoti vamwe vaaekuti vasina varume vanenge vakuenda kumabhawa.
Muri kumbotaurawo here nehurumende kana vamiririri vemunzvimbo yenyu kuti vagadzirise dambudziko iri?
Vamwe vamiriri tiri kuvashaya, asi tine organization inonzi Platform for Youth Development Trust ndo iri kuuya ichitibatsira kuti tinoita sei, iri kutiudza maway forward yekuti tikwanisewo kutaurawo zviri kutinoita nekuti hatikwanisi kuberisa zviri pamwoyo pedu inyaya yekaucha yekuti tinenge tichingonzi vanhukadzi vanoteverwa pasi nguva zhinji.
Mune vechidiki here? vasikana vana muzvare vakaita semi varimo muplatform for youth development vari kubatsirawo kana kuti varume chete vakati wandei
isusu tiri muorganization iyoyo takada kuti tizame kuzibhalandisa kuti varume nevakadzi nhamba yavo iyengerana asi zviri kuita tiziri kuchinja nekuti tiri kuonako kuti vanhukadzi tiri kuramba tichiwana kuchidarika vanhurume nekuti vanhukadzi vanenge vatiteerera nokuti nyaya zvinhu zvatiri tichibata zvinenge zvichibata kumadzimai saka zvinenge zvatiita kuti tidraw attention yavo vakwanise kutiteerera pane zvese zvatinenge tichitaura
saka chamuri kuda kuti chinyatsoitwe kugadzirisa dambudziko iri poitwa sei
manga ndichifunga kuti kana zvaidhiwa zvaikwanisa kuti government tikwanisewo kugara pasi nevanhu tichinge sauti vanhu votanga kuzivisawo marights nekuti vanhukadzi vari kunoko havakwanisi kuziva marights avo kuti kana ndiri munhukadzi ndine kodzero yokutungamirira kana kuti ndine kodzero yekukwidza kana ndine kodzero yekuti ndinokwanisawo kuti ndipiwe pokurima havazivi marights avo pachavo ivo kuti vanozvimirira sei sei zvaibhira vaitanga kuisa vanhu vanokwanisa kuisa vanhu bindiro remutemo kutanga nemarights avo akavakosvira kuti vazokwanisa kuzvimirira mune ramangwana nekuti dari zvino vari kudzvinyirirwa hapana chavanokwanisa kuita nekuti vana mutape vakabhuku ndo anenge ane utungamiriri hwese zvekuti ukatadza kuteerera ivo unobva wadzinga nzvimbo maunogara
ko imiwo sevechidiki muri kuita sei kubatsirana nemadzimai kuti vanzwisise nezvekodzero dzavo
isusu takabatana neplatform for youth development trust tinenge tichizama kudzidzisa kubva pasi kuenda pamusoro zvishoma nezvishoma kuti madzimai kunyanya akwanise kunzwisisa kodzero dzavo nekubatsiranawo kuti tingaita maprojekti here kuti vakadzi ava vasina pekurima kana kuti vakasirwa vasina zvavanoita vawane zvavanoita kuitira kuti mabasa akaipa aiteereri nekuti vakupesera vakuenda kumabhawa nekushayiwa chekuita kuti vawane kurarama sezvo munda vanenge vasina havakwanisi kuendesa vana kuchikoro saka muna kusesekrifisa upenyu hwake kuzirinani haanendeende kubhawa kuti mwana wange aende chikoro kana kuti ndidi
saka imi mune chigaro chipi muplatform for youth development
inini zvangu ndingangoti ndiri volondia nekuti haisati yava organization yakanyanyakukura tiri ngotanga vakati tichingovolondia ingoti tibatsirane kusimudzira nharaunda yedu
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare netsai stole nekupinda muchirongwa chedu
zvakanaka hai mune nesa rakanaka
manga makateerera kubva kuna muzvare netsai stole avo vanogara kunzvimbo yevheneka kuChipinge South aiwa vateereri nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki.
Vashuvirama dzangu dzakafa dai dziri pano dzichiona nazo.
Manjaya music.
What to them? Yo cool pep guy.
We love you.
Saverio.
Yeah.
Tete precious.
Now we shift you.
My Isabel.
Yeah, bro.
Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese masvita. Dorotadira bazita fadza vari bazita fadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya. Mavanzi angu eze anigandira ma waya waya. Ma waya waya. Pandino ima ngoma meze muza waya waya. Muza waya waya. Mavanzi angu anigandira ma waya waya. Ma waya waya. Daiti njana ngandide. Jana ngandide. Nasi zwe tika zwega. Ini hani mborega. Mujazari ramega tapinda jomega.
Sezvangu yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare mutauriri wedzaive nhengo dzezanu pf dzakazodzingwa mubato iri varugare gumbo vanoti iye zvino yave nguva yekuti vakwegura vape tsvimbo dzekutonga kune vari kuyaruka Zimbabwe International Book Fair yotanga muHarare mangwana tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana kune vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com anokuonekaya nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndikusiyai mina mavhilasi muhlanganya uye